tinofara kuti tizivise vatevedzeri vedu veMDC, vatsigiri vedu, Zimbabwe yese neshamwari dzedu kuti president wedu vatsvangirai vakabuda muchipatara nezuro, uyezve vanaya vave nane chose hari zvavanga vakaita. Saka vari kukarirwa kudzoka within a week's time, iko zvine zvakabuda muchipatara vari munyika yeSouth Africa vachakambogara zvavo vachizorora, asi vari kudzoka kumusha manje manje. Saka tinenge tinawo maactivities asara atichaita. Saka tiri kufara kuti president wedu vadzoka, president vedu vanaya.
Ngatichitarisirewo kuratidzira kwamakaita kuBulawayo nemusi wemugovera, makafara here nezvakaitika?
Takava nekufarisisa kukuru nekuratidzira kwakaitika kuBulawayo, nokuti kwakabuda zvuru nozvuru zvavanhu vakanga vasina kufoswa, uyezve panga pasina kana mashopu anga akavharwa vanhu vachishitidzirwa, kana kuti makombi anga achidhaivhetwa, kana kuti mabhazi evana vechikoro anga achingotorwa zveganyapo. Apa takati munhu anoda kujoina anojoina. Saka kwakauya vanhu vakawanda chaizvo, vakatopfuura vanhu vakauya Million Men March yeZANU-PF iyaiya. Asi isu chatiri kunyanya kufara ndechekuti hatina kufosa vanhu vakauya wega.
Saka iko zvino muri kuronga kuenda kunoratidzira kupi chaizvo?
Musi wa11 tinenge tiri paManicaland, tinenge tiri kwaMutare tichiratidzira tiri ikoko, tichinyanya kuemphasiza nyaya yekupiwa kwemadiamond mudunhu reManicaland, tichinyanya kuomekedza nyaya yekuti tirwise nyaya yecorruption nekupa kuri kungoitwa munyika munomu nechihurumende ichi. Saka tichiramba tichiratidzira tikabva kwaare, tinenge tiri kudunhu rekumasvingo, kumasvingo mutaundi muya, tozoenda mugweru.